manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri nguva dzava 7. Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kurume 21/2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvimwe zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chikafu chakayeredzwa nemvura kunzvimbo yakaita makomo-komo saka mvura payaina yaiputika mumakomo saka yakakwanisa kutitorera chibage chedu chese tanga tatogara zvedu tiine dambudziko renzara yatanga tiinayo.
Uwandu wevanhu vafa nekuda kwedu tumpengo idai wosvika pazana nemakumi matatu nemapfumbamwe vakapona vachiti havasati vawana rubatsiro.
It's not surprising kuti kune nzvimbo dzimwe dzatisati takwanisa kusvika saka regai nditaure netimu yangu iripo yesocial welfare kuti ndinyatsoziva kuti pasati pasvika chikafu nepati.
Asi hurumende inoti iri kuedzana pose painogona kubatsira vanhu. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voita musangano nevemasangano akazvimirira asi mumwe mutori wenhau achisungwa pamusangano uyu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rinoona nezvekuburitswa kwemashoko raburitsa padande mutande raro retwitter kuti vanhu zana nemakumi matatu nevapfumbamwe vafa kusvika pari zvino nedambudziko retropical cyclone idai. Vanhu zana nemakumi masere nevapfumbamwe havasati vazivikanwa kuti varipi uye vamwe vanosvika zana nemakumi matanhatu vari muzvitsuwa vakamirira kununurwa. Pavanhu vakashaya vashanu vakafa kumasvingo. Mutauriri werimwe bazi reUnited Nations World Food Program vaHevi VSL vati ongororo yavakaita nezuro inoratidza kuti vanhu zviuru mazana maviri muZimbabwe vakaputsirwa dzimba uye vanoda rubatsiro nechimbi chimbi. WFP inoti kuchimanimani zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana zvezvivakwa zvakaputswa mudutu mupengo iri. Amai Solinda Ngwenya vekuulawayo vanoti vakarasikirwa nemhuri yehanzvadzi yavo yanga iri kuchimanimani ichiita mabasa ekuparidza shoko ramwari uye vamwe vemumhuri yavo vakatsakatika. Mavhelas Mushanganya uye westudio 7 abata amai Ngwenya kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Inini ndiri kugara kuBulawayo iye sekuru ndevekuKusanyati. Sekuru niko ndiye atorwa nemvura nemukadzi wake wekucholocho nevana.
Mungazive kuti vanga vari kupi chaizvo paitika dambudziko iri?
Vati kuchimani mani, but handizivi kuti ndeipi side yacho chaiko chaiko, but chimani mani.
Pari zvino mitumbi yavo yatowanikwa here uyezve iri kupi?
Mitumbi mimwe yacho yawanika, but hanzi sekuru nemedhemu wavo vaona vatoviikwa ikoko kuchimani mani. Then vana vanga vari 3, but mitumbi yawanika ndeyevana 2, one wacho vanga asati wawanika kusvika nezuro manheru.
Vana ava vanga vaine makore mangani?
Pane mudiki wacho ane I think mawane 8 months, kuzoita ane 4 years, kuzoita ane 6 years, ndiyo first born yavo.
Kuchimani mani uku vanga vari kuita mabasa api vawanikwa vachitorwa nemvura?
Sekuru munhu anoita zvekuchechi, saka vanotumidzwa kuchechi kuti mumwe ngaende kupi kunoparidza. Saka kaenda kuchimani mani nenyayo kufandisa yenzu ramwari. Paiparisa ikoko kuchimani mani nekutuma nechechi.
Vanga vagara ikoko kwenguva yakareba sei?
Vane 4 years vachigara ikoko.
Saka parizvino mhuri yenyu yakaungana kupi?
Vabereki vari kumusha kusanyati. Then isusu vacho takangogara zvedu kuBulawayo tamirira kuti tinzwe kuti mitumbi yawanika ichananga kupi. Kuzi kune vamwe vari kuSouth Africa vanofanira kuuya kuno kune nyaya iyoyo. Saka hatisatanyasoziva kuti vanhu vanofanira kunanga kupi exactly exactly. Tirikukondrora nevanhu vaenda kuchimanimani kuti tinzwe kuti vanhu vonanga kupi.
Mambonzwa here kuti hurumende iri kuti ichabatsira here panyaya iyoyi?
Hatina kunzwa. Isusu zvatanzwa ndezvekuti hurumende yangoviga vanhu chete nenyaya yekuti hakuna mafridge. Ekuti vanhu vaise mufridge kuti vanirire hama dzavo chete ndizvo zvatanzwa but zvekuti ichabatsira hatina kunzwa.
Vanga vari amai Solinda Ngwenya vachitaura naMavelous Mushanganya weStudio 7 vari kuBulawayo. Zvichakadaro vamwe vanhu vakawirwa nedambudziko iri vanoti havasati vawana rubatsiro rwechikafu kubva nemusi wemugovera. Vamwe vanoti hurumende iyo ine zvikopokopo zviviri chete zveAir Force zviri munzvimbo iyi inenge iri kuremerwa nezvinhu zvawedzerwawo nekuti migwagwa nemazambuko zvakaparadzwa. Blessing Zulu weStudio 7 abata vaBrighton Nyanisi vari muWard 14 kuChipinge East kuti tinzwe zvakaitika.
Sina vinamira zvakanaka mudunhu redu takawirwa nedzimba dzakawanda uye tine vamwe vanhu vanokwana kuita vaviri vakatorwa nemvura kuburikidza nedutu mutengo rakanga riri kwese.
Imiwo imba yenyu yakaputswa here nemvura iyi?
Hongu imba yangu yakaputswa imba yanga chirara vakomana.
Asi hapana akakuvara hapo?
Pamba pangu hapana wakakuwa. Mvura yakatanga kuna kuno zvakanyanyisa musi wechina ndokubva yadzirwa ichinaya. Musi wechishanu nguva dzoita idzo kuma2 ndopakatanga kudonha imba yangu yakatanga kudonha pawindo payo ndokubva yazodini ndokubva yazodonha. Saka ndotova yanga ine maasibhesitasi ma12 feet anokwana kuita iwo matatu rumu rairara vakomana iroro rakabva raparara rese rakadai.
Ko vamwe vamati vakashaya ava vakawanikwa here? Chii chaizvo chakaitika?
Right, pane vakatorwa nemvura. One akashaya akawanikwa anoitwa iye Vhuso akatorwa ari kunzvimbo yedu yeWard 14. Then tine mumwe zvakare akashaya anoitwa iye mwana wepamupango. Mukomana uyu hasati awanikwa nanhasi.
Saka vanhu vemumusha vachiri kuita bishi-bishi kumutsvaga?
Hongo, vanhu vari mubishi-bishi kumutsvaga.
Mungati misha mingani yakaparadzwa?
Toto, misha yedu yese pamwe chete tikabata nzvati. Tine Ward 40 inobata Tamandai, yobata nzvimbo inonzi Mapungwana kana kuti Pakopera, then tozobata kwamambo Mapungwana. Tine 3 masenders muward medu. Pamasenders ese iwayo ndine nhamba inoita 365.
Imi muri kudhuze neMozambique?
Takagurana neMozambique, ehe.
Saka iko zvino zvinhu zvaamira sei? Muri kuwanawo here rubatsiro?
Nezuro takakwanisa kuwana rubatsiro kwakabva kuhurumende. Vakakwanisa kutipa vewashi, vakakwanisa kutipa mabhaketi anokwana kuita iwo 100 nezvokubva zvinokwana kuita izvo 100 uye nemapiritsi ekuti vanhu vafanira kushandisa. Ndo rubatsiro rwatati tawana izvozvo.
Mapiritsi aya ndeyekuisa mvura?
Mapiritsi ndeyekuisa mvura. Injini yatinoseenzesa inoseva pachikoro chemapungwana primary nesekendari nekopera clinic. Injini iyeyo yakatorwa nemvura.
Ko chikafu muri kuchiwana kupi?
Chikafu chakayeredzwa nemvura. Kunzvimbo yedu yakaita makomo-komo, saka mvura payainaya yaiputika mumakomo. Saka yakakwanisa kutitorera chibage chedu chese. Tanga tatogara zvedu tiine dambudziko renzara yatanga tiinayo zvedu kuno kubvi razowedzerwa nekuda kwekutorwa kwakaitwa chibage chatatinacho chemunda. Chimwewo chaipepereswa nemhepo chichingotyorwa zvekuti pari zvino tiri pa hatitombozivi kuti chararama sei.
VaBrighton Nyanisi vari muWard 14 kuChipinge East vari parunare kuChipinge kwakare naBlessing Zulu Studio 7. Tichiri panyaya yedutu mupengo Cyclone Idai, mumiriri weChimanimani East mudare reParamende vaJoshua Sako veZANU PF vanoti dunhu ravo pamwe nemamwe matunhu akawirwa nematambudziko edutumupengo cyclone idai anoda rubatsiro rwakawanda nekuchimbidza sezvo udzamu hwekuparadzwa kwakaitika hwakakurisa zvekuti zvichatora mazuva kuti vakwanise kuziva kuti vanhu vangani vakashaya mutsaona iyi. Vasako vanoti vamwe vanhu vakashaya vachiri kufukunurwa kubva muzvivakwa zvakawondomoka pamwe nemadhaka akafushira nzvimbo dzakawanda zvikuru kungangu. Ngatinzwei vachitsanangura.
Nekuti cyclone iyi yakanyanya kuafekta nzvimbo yepangangu township nepamachongwe neikoko kukopa. Kungangu ezvo nezuro manheru ndakanzwa figa yekuti kwakachengetwa vanhu 47 asi kwakazowanikwa zvema mumabodies 4. Nekuti chinonetsa kungangu ndechekuti gomo rakaita sekuti raputika matombo nemadslide zvikadzika zvikaeredza dzimba dzevanhu. Saka vanhu ivo vanga vachitsvagwa murabho and tinoona sekuti up to today timu iriko kungangu iri kutungamirwa nomwana unonzi Brighton Muchua ikoko ndiwo ari kuita recover mabodies. So it's an ongoing process. Asi 47 ivo ndivo vakachengetwa kungangu. Kune dzimwe nzvimbo dzakadai nekunana Nyamusundu kunana Tia vanhu vakachengetwa. Kukopa ndo kwatine dambudziko nenyaya yemabodies.
Ko zvipatara zvakamirawo sei nyaya dzemishonga nekuti tinoonzwa kuti kune vakakuwara kune vari kurwara vari kukwanisa kuwana rubatsiro here?
Tine vanhu mawewisha dzakati wandei vamwe vakatibetsera neimwe ndege yakafamba nemadoctors ichiisa madoctors muchipatara tichishanda pamwe chete nesiting yekuchimanimani. Ivavo vakatibetsera zvakanyanya nekuti vakafamba nemadoctors nemishonga vachitodropa pakopa pachimanimani hospital nekumwe kwakadaro. Asi dambudziko guru ratakasangana naro nderekuti cyclone ichiitika cloud cover inenge yakawanda. Saka dambudziko ratakazoita nderekuti mahelicopters achitadza kupinda nenyaya yecloud cover uku marodzi anga akavharika.
Takaonawo zvakare honorable Saku vanhu vachinge vainyunyuta pamusoro penyu musi wakauya president. Chii chakaita kuti vange vachinyunyuta?
Ichokwadi mukomanjonga. Munoziva kuti politics ndo zvadzinoita. Vamwe vanofunga kuti panguva yedambudziko ndo pavanogona kuita dzimwe nguva dzekunyadzisa munhu kana kusveruredza pamwe maonero avo. Vaitaura kuti zvanzi ndaifanirwa kunga ndiripo mungangu pakaitika cyclone iyoyi and nekuti ndakanga ndisipo zvanzi wakanga uri kupi.
Vanga vari mumiriri wechimanimani East mudare reparamende vaJoshua Sako vebato reZANU PF vari parunare kwakare kuchimanimani nestudio 7. Blessing Zulu abatawo mumiriri wechipinge East mudare reparamende vaMatthew Mulambo veMDC.
Zvino hazvina kumira zvakanaka kuchipinge. Ndichitaura ndakamirira chipinge East takavhiringidzwa zvisingabviri necyclone idai yakadhistroya dzimba every ward pane maward ane vanhu vanodarika 300 vakapwanyirwa musha uye kwatamandai kwakashayika vanhu 2 nenyaya yedutu mupengo iri. Saka zvino hazvina kumira zvakanaka izvozvi izvi vanhu vari kutotambura nekuti vanogara papi nekuti dzimba dzavo dzese dzakapera dzakaparara.
Ko rubatsiro ruri kuvimbiswa nehurumende rwatanga kusvika here kunzvimbo yenyu?
Kutaura chokwadi kwakanyatsa kunaka. Hakusati kwauya rubatsiro nekuti sinzi zvakatanga zviya zvichitaurwa kuti rubatsiro riri kuuya taifungidza kuti vachatipa matende kuti vanhu vaone kwekurara. Hazvina kuitika kusvika nanhasi uno hatina chatati taona. Tinongozwa kungotaurwa chete kuti zvinhu zviri kuuya. Tirikungozamawo kuti shamwari dzedu dzingatibetsera here asi hapana atanyatsa kutibetsera. Saka hakuna chati chaonekwa paground vanhu vachiri kungotambura.
Dambudziko apa nderei? Nderekuti hakusi kusvikika here? Migwagwa yakaparadzwa here nemazambuko aya? Zviri kufamba sei?
Harisiropi dambudziko rokuti hakusi kusvikika, nderekuti zvinhu zvacho hazvisi kuwanikwa. Vanhu vakatinyorai vanhu, makanzeras edu akatanga kunyora vanhu neni saMP tikanyora mazita tikaendesa kwaDA kucivil protection unity but nanhasi uno hakusati kwauya chinhu. Marodhi yese akashata like kutafara kune mabridge akapwanyika asi vanhu vari saidi rekumwe rimwe saidi vaifanira kudai vatoona ribatsiro. Saka hakuna zvinhu zvaizvo kubetsera vanhu. Vanoda chikafu, hakuna chikafu chacho. Saka zvinhu hazvina kumira musha.
Mumiriri wechipinge East mudare reparamende vaMatthew Mulambo veMDC vachitaura vari parunare vari kuchipinge kwakare naBlessing Zulu Studio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo gurukota rezvevashandi nemagariro evanhu Dr. Sekai Nzenza avakashanyirawo nzvimbo iyi mazuva apera.
Chiri kutinetsa kune vari kutaura vari ikoko ndinoona iri nyaya yetransport. Nezuro we made inroads kuti takakwanisa kusvika pa skyline then to my small cars twaikwanisa kutopira kusvika kuchimani mani kuku vanhu vakanga vasina chikafu saka ndingati nezuro ndiriko food was beginning to trickle in but it's not surprising kuti kune nzvimbo dzimwe dzatisati takwanisa kusvika saka regai nditaure ne timu yangu iripo yesocial welfare kuti ndinyatsoziva kuti pasati pasvika chikafu ndepapi kuti tione zvatingaite nhasi chai
tiri kunzwawo kuti United Nations iri kuti vanhu vanokwanisa kusvika iwo zviuru mazana maviri kana kuti 200,000 muZimbabwe vari kuda kuti vabatsirwe ndoongororo yavari kuti vakaita iyo nezuro muri kufarawo here nerubatsiro ruri kubva kumasangano akazvimirira nedzimwe nyika dzakabudirira nedzimwe dzakapoteredzawo Zimbabwe
kuda kutenda nekutibatsira kwavaita vauya kuzobatsira zvevanhu veZimbabwe nekukurumidza zvinhu zvinotifadza zvikuru kuona kuti tine shamwari South Africa yakambo yakurumidza kutumira president ndege dzekutibatsira nadzo zvichendowa neTanzania neNamibia vese vauya kutibatsira zvikuru sei ndichitenda madonor partners edu through UNDP iyo ina country representative Dr. Bishop Parajuli vari kutibatsirawo zvikuru nana UNICEF ama NGO ariko ndakatosangana navo ndikataura navo ndikavatenda chaizvo asi rubatsiro ruripo rwakawanda right now tichiri muemergency crisis but takuda kupinda futi murecovery plan nekuti malivelihoods evanhu ava ave affected quite badly
vamwe vanga vachitiwo hurumende inenge yakanonoka kuti ibvise vanhu kunzvimbo dzakabatwa nedambudziko iri zvii zvamungati zvadzidzwa apa pane zvaitika pari zvino
handingati vakanonoka nekuti dambudziko rakadai harisi dambudziko rekuti ungazivi idambudziko rekuti hongu kwakataurwa kuti kuchauya cyclone but sekuzivawo kwamunoita munyika munomu hatisati tambosangana naizvozvo
gurukota rezvevashandi nemagariro evanhu Dr. Sekai Nzenza vari parunare muBulawayo naBlessing Zulu Studio 7 mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaita musangano nevemasangano akazvimirira muBulawayo asi mumwe mutori wenhau achisungwa pamusangano uyu taurai shava anotipa nyaya inotevera
Vamunangagwa vapinda musangano wanhasi negurukota rezvekugarisana nevanhu Dr. Sekai Nzenza avo vati wafamba zvakanaka chose
musangano wedu wafamba zvakanaka chaizvo taenda ana president vanga vachisangana nevanhu vematebeleland collective matebeleland collective sanganisa machurch based organization nema NGO ne civic society vanga vachida kutaura nyaya yedevolution kuti inorevei kwavari nenyaya dzeeconomic empowerment
chikamu chikuru chemusangano pakati pemutungamiri wenyika nevemasangano akazvimirira ega chaitwa vatapi venhau vaburitswa mumusangano uyu sezvo zvanzi zvange zvichikurukurwa zvange zvichifanirwa kuve pakati pemutungamiri wenyika nevemasangano aya chete pazobvumidzwa vatori venhau kupinda mumusangano uyu zvekare vamunangagwa vatenda vemasangano aya nekuuya kwavaita vachiti vanzwa zvavataura vachivimbisawo kuti vachaita kuti pave nemumwe mukana wekusangana navo zvekare
I'm satisfied that I made the correct decision because non-interaction creates fear
ndiri kugutsikana kuti ndaita zvinhu zvakanaka nekuuya kwandaita kuno nokuti kusawe tichisangana kunoita kuti tiwe nekufungirana zvisiri izvo uye kutya panofanirwa kuwe nekusatya
zvichakadaro mutori wenhau Zenzele Ndebele uyo anove mutungamiri wesangano recenter for innovation and technology site asungwa panze pestate house apo pange pachiitwa musangano uyu Ndebele azoendeswa kukamba yemapurisa kuhillside uko kwaanosvika kupomerwa mhosva yekuwanikwa aine zvigaba zvakashanda zvehutsi hunokachidza kana kuti teargas canister Sangano Remedia Institute of Southern Africa, MISA, raburisa mashoko pa Twitter, richizivisawo nezvekusungwa kwaNdebele. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Mamwe masangano evarairidzi anoti haasi kufara nemari yawedzerwa nehurumende kuvashandi vayo yevinoita madora ERTGS zana nemakumaviri nemapfumbamwe. Izvi zvinotevera musangano wakaitwa nezuro pakati pehurumende nesangano rinomirira vashandi reApex Council. Sangano reptuz rinoti zvaitwa nehurumende izvi kutoka vashandi vayo sezvo mari iyi isina zvainombobatsira nazvo vashandi zvikuru varayiridzi avo sangano iri rinoti zvinhu zvakavaomera. Munyori weptuz vaRaymond Majongwe vaudza Studio 7 kuti vanoshamisika nedanho reApex Council rekutambira mari shoma shoma yakadaro iro richiziva kuti vashandi vehurumende varinomirira vari kutambura. Mashoko aya atsinirwawo nemutungamiri werimwe remasangano evarayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure avanoti vashandi vehurumende vangovedzerwa nemari inoita madhora makumi maviri nematanhatu emari yekuAmerica iyo vanoti inoperera mukubhadhara michovha. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Tinokatsamara zvikuru nekuti hurumende yaratidza kusora vashandi vanoishandira zvakanyanyisa nekunyunyuta kwakawanda kusanganisira kunyunyuta neprosesi yacho yavakashandisa kuti vazobuda nemari iyoyo. Manegotiations acho hatakagara tataura kuti manegotiations asiri pamutemo vachinegosheta nebazi risiri pamutemo rinonzi Apex Council. Zvavakabudisa zvakare zvinoratidza kuti maticha anga asina kumiririrwa manegotiations iwayo nenyaya yekuti tinonzwa vachiti vakatiwanira kuti tipiwe mari inokwanisa kuti taicalculata ingaita $26. Mari iyoyo tikaitarisa nekutambura kwatiri kuita haina zvainoreva paupenyu hwevanhu haina zvainoreva pakuvandudza upenyu hwevadzidzisi. Saka tine kunyunyuta kwakakurisa ende tinoramba zvakanyanyisa mari iyoyo kuti ingadzi increment.
Saka mune matanha muri kuuronga kutora here?
Tatagara titori neurongwa hwekutanga kuratidzira kutanga mangwana mumashonaland west kuchinoi tichiratidzira hurumende kutitumwa kwedu tine vamwe maprotesta angachatika countrywide asi tazopostipona kubva mangwana nenyaya yekuti tiri mubishi rekuunganidza zvinhu zvekubatsira vanawo nevari kuchema vakaparadzirwa nemidziyo vakaparadzirwa neupenyu kumanikaland. Tiri pakuchema kudai taona kuti hazvina kukodzera kuti tienderedzere neurongwa hwedu asi kutanga musi wa29 maprovhinsi edu eshe achatanga kuita maprotest kumaprovhinsi kwavo vachienda kupublic service tibhilda for another national protest yekuti kusvikira muhoro yedu yakwanisawo kuti ticharararame semunhu ticharamba tichirwisana nehurumende yedu kuti inzwewo zvichemo zvedu tichishandisa nzira yekuriratidzira zviri pamutemo mumastreet zvira taakuzorega kuenda kumabasa.
Zvaakureva kuti mushandi wepasi akutambira mari
kana tichida kuisa kumaUS dollar angazvisikwe nevanhu vakawanda maticha aavharage akutambira $146 pamwedzi tichitarisawo mune mamiriro aita upfumi hwenyika nemapurize ariko izvozvo $146 iyi haitokwani kuti tichitarisa patsvakurudzo dzatakaita mwaka wapfuura tikuona kuti mhuri nevana vashanu chaivo kuti irareme mwedzi wese uchipere vanotoda $1,150.
Vanga vari mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vari parunhare neStudio 7 kuwedza. Dambudziko rakakonzerwa nedutu mupengo cyclone idai rinonzi nevakawanda rakaburitsa pachena mamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzekunge nyika yatarisana nenjodzi. Vamwe vachiti zvakabuda pachena kuti hurumende yakaratidza kuti haikwanisi kubata matambudziko akadai iri yoga, asi vamwe vachiti izvi zvakaratidza kuti hurumende inokwanisa kutarisana nematambudziko kuburikidza nezvayakaita. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu pamwe nenhengo yevechidiki yebato riri kutonga reZANU-PF vatafadzwa mugwadi. Ngatitangei nekunzwa kubva kuna vamugwadi kuti vanoona sei.
Chekutanga tinoda kuzina matambudziko kuno vose vakarasikirwa nehama neshamwari mutambudziko recyclone idai ratakasangana naro kudunhu remanikaland munyika yezimbabwe. Vakarasikirwa neupenyu vazhinji vakawanikwa, tine vamwezve vazhinji vasati vawanikwa vakakuvara nevakashayika noti nematambudziko kwavari. Ndodzoka kunyaya yamataura vakandemiri, kana dambudziko richiuya zvakaita sedambudziko irori harifoni sekufona kwamaita uku kuti ndaakuuya uye ndichauya ndine mutoo wakati. Kunyika dziri pasi rino dziri pamusorosoro dzakaita sana United States of America kwamuri ikoko ndotinga munotondera kuti yakasangana nedambudziko retyphoon kukashayika vanhu vanodarika 65 panguva imwe chete. Asi tichitarisa pazvikwanisiro neupfumi, nyika yeamerica nyika inozikanwa sekuva nyika ine upfumi husingaiti uye ine zvose zvinokwanisika kushandisika padambudziko rakaita seiroro. Saka kukwanisa kwatingaita kupindira nedambudziko iro kunotisiya nei nenyika dziri pamusoro, asi tinoona kuti even chero kuamerica kwacho vakatoshaitirwavo, asi havana kuti vatirambo vazodai kana kuti hurumende yavatirambo vazodaiwo. Uye tikatarisa muno munyika yezimbabwe, mashoko iwayo ari kunyanya kubva kune vamapakati vanopikisa vanofunga kuti dambudziko rakasanganika nemhuri yezimbabwe munzvimbo yemanicaland nedzimwe nzvimbo dzakapoteredza dzinosvika kuna ramasvingo idambudziko raisangana nezanupf kana kuti raifanira kuonekwa nehurumende yezanupf chete.
Ramaguru, munoti
hapana munhu ari kushora hurumende kuti ndo yakakonzeresa dutu rakaparadza vanhu vaya, asi nyaya iri kutaurwa ndeyekuti cyclone idai yakataurwa about 10 days before zvichibva kuMozambique, number one. Number two, payakatanga kudestroya kuMozambique zvanga zvichitotaurwa kuti iri kunanga kuZimbabwe ende ichaaffecta masouthern districts emanicaland. Now ndo pane mubvunzo mukuru kuti hurumende yakaitei payakanzwa kuti tsaona iyi iri kuuya kuZimbabwe. Hapana kana dhora rimwe chete rakaspendwa nehurumende yeZimbabwe kuita yatinoti disaster preparedness yekugadzirira dambudziko riri kuuya. Hatina kuona vanhu vachiitwa evacuate nekuti pane dzimwe nzvimbo dzaitozikanwa kuti dutu rakadaro rikauya rinoparadza. Chepiri, dambudziko racho rauya, taakuchitarisa zvekare kuti hurumende iri kuitei pari zvino. Response yavo haisi kuratidza kuti vari kutora problem seproblem hombe. Nezuro vamunangagwa vanga vari kuchimanimani vakatadza kana kutaura kuti mari yavakaita set apart sehurumende imari
vamugwadi.
Mashoko akadai anokatyamadza achibva kuna vamaguhu anova mugari wenzvimbo yemanicaland kunova kwandinobvawo. Chekutanga chandinongoda kungopindura havo pane mashoko avari kutaura pano vamunangagwa, ndisiri kuda kudisenda kana kuti kusapota sematauriro avanoita. Tinoziva hedu kuti vamaguhu vanobva kuzvipuka zvakadaro zvisingafariri vamunangagwa zvinowanikwa, asi haisiyo season yacho kana kuti sandiyo nguva yacho yekuitaura izvozvo kana yekutarisa kuti vamunangagwa kana kuti ndingana. Pavari kutaura nhau yekuti vamunangagwa vakangotaura kuti takaunganidza mari yakati kuti, asi havana kutipa kuti figa rakati. Vamaguhu vamunangagwa vakataura nezuro vakati nguva yekunyeperana kana tasangana pane dambudziko rakadaiwo haisva ngaigare pasi. Nyaya iripo ndeyekuti tichaudzana chokwadi zvinokwanisa hurumende nezvaisingakwanisi nezvinokwanisawo vanhu vacho vakasangana nedambudziko iri navamwe vatingati mavhorondiyas vanoda kubatsira. Wese tinoisa musoro pamwe chete.
Vamaguhu, ko masangano akazvimirira zviyo zvamuri kuita muZimbabwe, tanzwa divi rehurumende?
Masangano akazvimirira ari kuunganidza mari, tiri kuita madonations, vanhu vari kuisa mbatya dzavo, vanhu vari kuita zvinhu zvakawandisa. Ndingati inini maZimbabweans they have done more than hurumende yeZimbabwe kubatsira vanhu vekuchimanimani. Tiri kuedza nepatinogona napo, but isusu hatireceive text kubva kunyika.
Vanga vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance Vafarai Maguhu vari parunhare kwaMutare neStudio 7. Manzwawo zvakare kubva kune vechidiki webato reZANUPF vatafadzwa mugwadi vari parunhare muHarare neStudio 7. Muchirongwa cheLive Talk Roundtable na 8 PM nhasi tiri kutarisa matambudziko anosangana nevanhukadzi kumanicaland nemasvingo nekuda kwedambudziko redutu mupengo idai. Tichataura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nekubatsira kwazviri kuitawo vanhu ava. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu vafa nekuda kwedutu mupengo idai hwosvika pazana nemakumi matatu nevapfumbamwe vakapona vachiti havasati vawana rubatsiro. Asi hurumende inoti iri kuedza nepose painogona kubatsira vanhu vekumanicaland nekumasvingo ava. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoita musangano nevemasangano akazvimirira kuulawayo, asi mumwe mutori wenhau achisungwa pamusangano uyu. Tabva tasvika kumagumo edu echirongwa anokuoneka nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Chris Gande.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolosine mhlaka 21 Mbimbitho 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli
sikwazi asinquse lati sibe khona. Ayikhonta anquse abantu bakhe abafunayo abalutshwane. Bani nasebe kupublisha enyuzini uze zokuthola bese ubelanda abantu bakobulaya. Kalandanga thini? Kuyafana lokuthi ngabe uzihlalele khona ngale Harare yakhe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane labenhlanganiso ezizimeleyo lamhlanje kobulawayo kodwa waxutsha intatheli zindaba kulowo mhlangano kwabotshwa enye njalo intatheli zindaba uzenzele Ndebele. Inani labantu asebelahlekelwe ngumphefumulo engozini yezulu lesiphepho ehlasele isigaba seManicaland selifike kukhulu lamachumi phose amane i-139 ladiliza amabholoho imigwaqo lezindlu. Silengxoxo lesihlobo somunye wabafele engozini yezulu lesiphepho ucyclone Idai, umfundisi Nicholas Mure weSabatha obhubhe ndawonye lomkakhe labantwababo abahlanu. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane labenhlanganiso ezizimeleyo lamhla kobulawayo kodwa waxutsha intatheli zindaba kulowo mhlangano kwabotshwa umqondisi wenhlanganiso eyeCenter for Innovation and Technology uzenzele Ndebele. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
UZulu wakobulawayo wamukele ngemibono ehlukeneyo umhlangano owenziwe ngumongameli Mnangagwa labenhlanganiso ezizimeleyo lapho okuxotshwe intatheli zindaba. Iningi lisola kakhulu ukubuya kwakhe ngudlu ngoba kunje iningi labantu alazi ukuthi ukhona. Unkosikazi Alice Ncube isakhamuzi sakobulawayo uveze ukukhathazeka ngokuthi kungani ehlangene labenhlanganiso ezimela abantu ethi ungani ufuna ukuzethusela.
Uhulumende awumelanga angenele ekusebenzeni kwama CSOs ngoba vele isisekelo sombuso siyabavumela ukuthi babe khona basebenze labantu. Khathesi sekungani uhulumende ufuna ukubethusela endleleni yabo abasebenza layo labantu. Njalo amanye amazwe akhangele wonke la amanyathelo ayenziwa nguhulumende ngeke adlelane lathi njengelizwe nxa uhulumende lo esethusela thina abantu.
Umnumzana Joseph Mafu esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo uthi nxa umuntu engubaba womuzi kumele enze izinto ezisegcekeni ukuze abantwabakhe bamhloniphe.
Ngabuye sikwazi asinquse lati sibe khona. Ayikhonta anquse abantu bakhe abafunayo abalutshwane bani nasebe kupublisha enyuzini uze zokuthola bese ubelanda abantu bakobulaya. Kalandanga thini? Kuyafana lokuthi ngabe uzihlalele khona ngale Harare yakhe. Nxa ukuthi uzo-adresa i-issue yekugrawund kabize thina abantu abalahlekelwa yizitofu abantu abafelwayo azosi-adresa not ukuthi ngokulahlekelwa ngabantu begugrawund. Nxa ukuthi umkhuluma ngegugrawund kabize thina izakhamizi asi-adresse simtshele ukuthi sizwa ubuhlungu obunjani nokuthi sidinga usizo olunjani not in secret. Nxa ngubaba kumele angwenza izinto in secret.
Umnumzana Bekezela Nxumalo ongomunye wabahlali bakobulawayo uthi umongameli usebenzisa imali kaZulu ukuze aphaphe kundizamchina ngakho kumele uZulu abekwazi nxa ebuya.
Upresident bani osiqatshelayo thina besifuna ukumbuza ukuthi ngathi igugurawundena wayenza njani and nxa ifuna simxolele ngabuye sihlande straight hayi ukuthi abuye efike invite abangani bakhe thina ebese-expect ukuthi ebesesithi ubuthiwa waxolelwa uyabe exolelwe mbane engalandanga abantu and thina lalapha sesisizwa kungamafungafunga ukuthi ukhona.
osakhulayo wakobulawayo uPhesi Sibanda uthi umongameli kumele abhode idolobho lonke ikakhulu izibhedlela ebona ukuthi abantu balenhlupho bani.
Sinesimanga kakhulu ngokuthi upresident ukhona lapha ngemva kokuthi besingakudlelwa ngesingakwazi. Okusingalisa kakhulu ngesikubonayo ukuthi khathesi empilo akulazinto ezikwanileyo abantu bathwele nzima ukuthi bakwanise ukuthi basevayivela besibhedlela. Amanzi into eziqakathekileyo azikho, ukudla konke lokhu akukho. Kodwa ukuba khona kwakhe lapha besifisa ukuthi ngazayo uyabuya abone ukuthi abantu bakobulawayo bahlukuleze kungakanani bacange bahlangana nezinto zenhlupho ukuthi konke lathi sikwanise ukuthi simtshele babekwazi ukuthi kunokusikhathaza.
Kusenjalo umongameli Mnangagwa uxotshe intatheli zindaba emhlanganweni wakhe labenhlanganiso ezizimeleyo. Kuthi umqondisi we-Center for Innovation and Technology i-SITE oyintatheli zindaba uZenzele Ndebele ubotshiwe phandle kwe-State House lapho okukade kusenzelwa lomhlangano, amapholisa esithi amfumene elamagabha entuthu ehitshayo asasebenzayo emoteni yakhe. Ngesikhathi sisiya emoyeni ubesesusiwe enkambeni yamapholisa e-Hillside wobulawayo esesiwe uhlangothi olwe-law and order kodwa kungakacaci icala aletheswayo. Umhlangano kamongameli labenhlanganiso ezimela abantu lamuhla kobulawayo awuphathanga kuhle uZulu waleli dolobho ngoba bethi nxa umongameli ebuyile endaweni yabo kumele kube sobala kwazakale ngumuntu wonke kungakhathalekile ukuthi ubeze ngenjongo bani. Iningi liveze ukudana ngezinqumo ezenziwa nguhulumende ngoba kungani abananzwa njengabantu, beveza njalo ukuhlukumezeka ngodaba lwe-Guguraundi okusuke kwakhomba ukuthi amanxeba awakapholi. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngimu-Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje uhulumende uthi indizamtshina ezine sezithwalele uncedo lokudla lemithi abanye beSkyline eChimanimani kulandela izulu lesiphepho esigabeni seManicaland elibulele abantu abalikhulu lamachumi phose amane i-139 njalo ladiliza amabholoho imigwaqo lezindlu. Ugatsha olubona ngokwethulwa kwembiko kuhulumende luthi enye yalezindizamtshina yenkampani ye-Mars ihambise impahla esibhedlela seNgangu leseMtambara Mission Hospital. Abagulayo bathwalelwe eChipinge District Hospital leChimanimani Rural Hospital lapho abelatshwa khona, njalo kulemota zokuthwala abagulayo ezama-ambulances ezine eziphathisa kulomsebenzi. Uhulumende uthi okuhluphayo ukuthi akulamanzi edolobheni leChimanimani kanye leChipinge ngenxa yalomonakalo. Uncedo lwempahla ezivela eTanzania lubikwa lufikile lamuhla eManyame eBes, njalo isigodlo seChina eZimbabwe laso sinikeze impahla. Omunye wabaqoqa uncedo kobulawayo umnumzana David Coltart uthi imota enkulu ethwele impahla ezithiyeneyo isisukile kuleli dolobho ilubhekise eChimanimani. Umongameli Emerson Mnangagwa ubeseChimanimani izolo lapho athembise abantu ukuthi bazathola ukudla lemithi eyokubasiza. Izimota kanye lendizamtshina bezingafinyeleli kwezinye indawo ngoba amabholoho edabukile kumbe egcwele amanzi kulandela lelizulu, kodwa uhlupho lolu lubikwa solungcono kwezinye indawo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo councillor weTsivarasekwa umnumzana Thamsan Ngahadebe.
Ye, thina saba le meeting eyabizwa ngumeya weHerbert Gomba. Sahlala phansi njengamachairperson amakomithi onke esilawo kucouncil. Sabonisana ukuthi ezindaweni lapho esikuzo njengama-leaders lathi sifake isandla esikuthi sidinge uncedo kuma-stakeholders ethu, ama-business people, ama-churches, lawo wonke muntu ongakwanisa ukuthi afake isandla ngendlela angayikwanisa ukwenzela ukuthi sithole zingaba impahla, iwi imali lana ukuthengwayo ukuthi sincede labo bantu la kathes ulabantu siyafaka kuma group ethu esilawo ama WhatsApp abanye kuma meetings yakhuluma nalaluphupho esahlangana ngalo njengeZimbabwe ethi mani mani kuyenzela ukuthi abantu babuye basilande labo abaloncedo noma ukuthi siba direct sibancede abafuna ukubuya njenge-line yeparty siyabadirector sile party office ebamba khonoko abafuna ukubuya njenge-individual siyabaletha lathi sibahambise ngaleyo ndlela abathanda ukuthi bangene layo ukuthi bafake labo uncedo labo.
Sikhuluma nje kuyini okubambekayo eselikutholile kumbe eselikuhambisile khona ngale.
Right, okuhambileyo sokukuningi through our mayor, okunye okubuye through abantu abakuphathi ngendlela engiyitshoyo kuma group yethu, sokukhona mina ngikhuluma kanje ngikukhathela okuwedivareseku. There is ubaba izolo sibili owabuyayo waqala wafaka ku group yethu esilayo, silothiwa ngumatibiri oku office yethu eMorgan Tsvangirai House. Kulapho ahanjiswa khona ukuthi ahambise lolu ncedo alalo olwempahla. Oyaye efuna ukuthi afake layo uncedo. Silama mayors from just like Mutare, la Masingo, lekwezinye indawo. Through our councillors noma through anyone of the party executive, our hierarchy.
Alo-ke ngukhansela weZivarasekwa umnumzana Thamsanqa Hadebe ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Lokhu sikudaba lunye. Omunye wabafele engozini yezulu lesiphepho leli ngumfundisi weSabatha umnumzana Nicholas Mure, yena obhubhe ndawonye lomkakhe odabuka eTsholotsho kanye labantwababo abahlanu. Umnumzana Mure ubedabuka eSanyati kodwa ubehlala eChimanimani lapho afikiswe khona ngumsebenzi wobufundisi ehlala lomndeni wakhe. Ngokuselakala kwenhlanhla babhubhe umuzi wonke. Isidumbu sikaMure esomkakhe lezabantwana ababili zitholakele kodwa kusilela esomntwana oyedwa. Imuli zabo ziphakathi kokudinga. Sixoxe lesihlobo somndeni lo unkosikazi Solinda Atalia Ngwenya wasichasisela okuningi ngosizi olubehleleyo.
Thina umalume ngumuntu obesebenzela eChimanimani, umuntu obesenza umsebenzi ngokuchumayela. So ube ngumuntu ekhona ngale lemuli yakhe ngalowo msebenzi ke kungekho ukuthi ukuthi uyakhile. So kutsho ukuthi ngephutha ke leli zwi leliye lana yileli suke la labangenela labathatha konke lemuli. Okubuhlungu nje ukuthi ma befika ngalo bhuti bathole ukuthi abantu abatholakali kodwa yena umalume uNikho Mare Mdinga bazobetshelwa ukuthi sebengcwatshiwe kanye lonkosikazi wakhe bengatholi abantwana. Then abantwana yibathi sebebatholile abangu-2. Selusizile kakhulu ngendaba eyenzakileyo ngoba silahlekelwe ngabantu abangu-5 ngesikhathi esiyi-1.
Abantwana othi batholakele batholakale sebetshonile labo sebeyizidumbu.
Ye, bayizidumbu labo.
Uyacho kubana abanye benu bathole umalume lo nkosikazi wakhe isebengcwatshiwe. Abantwana ke bona?
Hayi, abantwana bethu bebangakangcwatshwa. Indawo lapho abatholakale khona kulezindawo ezishiyeneyo nje abebehamba becheck-a khona bathi kugcwele izidumbu eziningi khona ngayo. Kutho ukuthi bezilindele nje lazo ukuthi zingcwatshwe. So ma behamba belokhu bedinga yikho lapho abagcine sebethola-ke abantwana ade bengakwazi ukuthi belabo. Maybe ngade kuphuziwe ade kuzathola futhi labantwana sebengcwatshiwe. Kodwa-ke hhayi, babathole ngelakhi besasakhona abantwana bengakangcwatshwa kuleyo ndawo.
Umalume ubedabuka ngaphi ngokuzalwa njalo khonale eManicaland ubekhokhela iphi inkonzo?
bengena ibandla leSabatha iSDA iReformed Church labana abama Sabatha angathi inyama iyo ibandla lakhe lingenayo yena ekhaya kusesanyathi unkosikazi wakhe ngowetholotho edlanini uphuma eKhangqana.
Igama likamalume njengomuntu obe ongumuntu ongumkhokheli ungathanda ukusazisa lona?
Nicholas Mure.
Nicholas Mure.
Mure,
Alo ke ngunkosikazi Solinda Thalia Ngwenya ongomunye wababhujelwe izihlobo ezihlaselwe lizulu lesiphepho eManicaland ubexoxa icingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Lokho sikudaba lunye, izizalwane zeZimbabwe ziyaqhubeka zihambisa uncedo ebantwini abehlelwe ingozi yezulu lesiphepho uCyclone Idai. Bekhuthaza wonke umuntu olakho ukwelula izandla ukuthi aqhubeke esipha ngoba kungumlandu womuntu wonke. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umonakalo obangelwe lizulu lesikhukhula sika Cyclone Idai esihlasele indawo zeManicaland eZimbabwe sesibe yisibonelo sothando langozwelo olulabantu beZimbabwe ngemva kokuba abaningi befuqwe ukubuthanisa uncedo lwempahla, ukudla lemali wabehlelwe yile ingozi. Indawo zonke ezibuthanisa uncedo ezedekelele iStudio 7 ziveze ukuthi akulalutho lwedlula uthando, njalo uma abantu bezimisele balakho ukunqoba ezikhathini ezinje. Endaweni ebibuthanisa uncedo lo lwenkonzweni yePresbyterian Church emzini weHighlands eHarare namhlanje emini, bekusetshenzwa abadala labatsha befaka impahla ezimoteni ezifana namarori namakhombi ukuthi ziyephiwa labo abasetsha imanimani. Ezinye indawo ezifana le-Rotary Center lasezitolo ze-Econet bekuyisiphithiphithi uzulu encedisa ngazo zonke indlela. Unkosazana Mavis Dlomo, isakhamuzi seHarare, omunye ophathise emsebenzini wokubuthanisa nokulayitsha ezimoteni, uthi udubo osolukhona yikusileka kwezimota zokuthwala ukuze uncedo lolu luyefika eManicaland ngoba sokunengi okumele kuthwalwe.
Sesithumezele izigqoko ezabantwana konke labadala ukwenza ukuthi bayencedwa khona ngale benelise labo ukuthi bagqoke njengoba besele benqunu bengalalutho. Sesibuthelele futhi njalo ukudla, amathindi lamasepa, kodwa kukhanya ngani uhlupho olukhona ngolwe-transport ukuze luyefika khona ngale. Ningi okuseleyo futhi kuswelakala ukuthi kuthwalwe, yikho besesivumele ukuthi ngcono sikuhambise in batches.
Abaningi bathi isenzo somusa lesi siphumelele kakhulu ngoba abantu nxa bengaxatshaniswanga ngabezombusazi bayabambana. Lokhu kuvezwe ngumnumzana Mlindile Mancitshana.
Abantwana beZimbabwe sebetshengisile ukuthi babambene njalo bakhala ndawonye bangakhathalekile umhlobo kumbe ukuthi uvela ngaphi ungwayithi. Inkinga esivelile kathesi osokusobala yikuba inkokheli yiyo engekhoyo lapha elizweni. Inkokheli yiyo exeganisa abantu. Inkokheli yiyo enza abantu betshone bebambeni ngentamo. Lapho obengafunakali khona inkokheli yepolitiki, abantu bazenzela izinto zabo kuhle. Lokhu siya kutshayela ihlombe sibili. Njalo kuyatshengisa ukuthi thina njengabantu beZimbabwe sesingabantu asebekhulile, asebesukumile ukudlula lapho esasikhona kuqala.
UMancitshana usekelwe ngumnumzana Lazarus Maguta, naye oyizakamuzi seHarare okade encedisa ukulayitsha impahla emarolini akade esiya eManicaland esuka enkonzweni yePresbyterian namhlanje.
Engunanzeleleyo ukuthi kungela politics into ziyahamba sibili, abantu abahluphayo kubona labo ama-politicians, udubo lolu lwathi lusiba khona. Ngabona amanye amaZimbabweans abanye abavele bethule, abanye abangela ndaba lezinsizinzakalayo.
Umnumzana Blessings Thole esinye njalo isakamuzi seHarare uthi uhulumende kumele aphange alungisise indaba zokuguquka komkhadi ukuze kwenqatshelwe izihlakalo ezinjengalezi.
Uzulu weZimbabwe utshengisa ukuthi ubambene, utshengisa ukuthi uphathekile sibili ngemva komonakalo owenzakala eChimanimani. Lokhu kusitshengisa ukuthi abantu beZimbabwe ngabantu abalosizi, ngabantu ababambeneyo, abalobuntu. Ngoba lokhu kusitshengisa ukuthi esintwini sethu wonke umuntu umakhelwane, yihlobo sakho. Ngakho-ke abantu abaningi baquqene endaweni ezijiyeneyo sibili, baletha impahla ngesiphangiphangi. Kodwa nje isicelo sethu mbisifiso sethu bekuyukuthi ngabe kuthiwa layo uhulumeni wagijima esiphangiphangi, ngabe kuthiwa wasiza sibili abantu abaningi, abanye bengalahlekelwanga impilo.
Ukusenjalo imbiko evela kuhulumende ithi sebelikhulu lamathumi amane lambili abantu asebebulewe yile ingozi ka-cyclone Idai. Abantu abangaba ngamakhulu amathathu babikwa lokhu bengazakali ukuthi bangaphi, njalo uhulumende uqhubeka icela inhlanganiso ezizimeleyo ukuthi zincedise kulolu dubo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Akuhlelo lwe-Live Talk oluphathelane lendaba zabesifazane olo-Women's Roundtable lamhlanje siqhubekela phambili ngemizamo enziwayo elizweni yokunceda abawelwe yingozi yezulu lesikhukhula cyclone Idai esigabeni seManicaland. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Amanyathelo athethwe inkokheli yezombusazwe ekuphathiseni lokududuza abathintwe ingozi yezulu lesiphepho icyclone Idai sokudale inkulumo. Abanye ngabathi uMongameli Mnangagwa wasukelani wayaphetheya ngesikhathi kuzavuka kusina lelizulu. Kanti ke abanye ngabathi ukuya eManicaland okwenziwa ngumkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa kwakuyikufuna ukuzibonakalisa nje kuphela. Abanye njalo ngabasola uhulumende ngokungaqambi amalanga okuzila elizweni kwehliswe amafulegi njengalokhu okuhlala kusenzakala nxa ilizwe liwele yingozi elingana lale ekhona kumbe ukufelwa ngabantu abaningi kangaka. Ukuhlaziya loludaba sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Angliston Sibanda endawonye lelunga ledale le-Central Committee ebandla lezanu PF uMnumzana Believe Gawule oyibandla lezanu PF onguye osungula lingxoxo.
Okokuqala ngibonge nje ukuthi nginanzelela ukuthi uhulumende uqale masinya uphangile ukuthi akhangele udubo lolwehlele abantu eChimanimani ikakhulu laba abayehlelwe yingozi zamanzi. Imizamo eyenziweyo ngiyayibonga kakhulu, laba abasiphathisileyo ngiyababongela njalo kakhulu. Ngithanda ukuthi sithi njengesizwe sikhala sonke labo laba abalahlekelweyo, izimbulo ezilahlekelweyo. Bese sithi-ke ezombangazo ziselakali-ke ekande lapha, nginyananzelele ukuthi umongameli ngiyambone umongameli ngaba lezinye izihlakalo ezithize ezikhona, njengokuthi umengameli athi kumele akhiji naye efika khona ngaye laye ahlanganise lo hulumende wakhe encedise abayehlelwe yingozi laba. Kodwa engikunanzelelayo ukuthi kathi sembona ezombangazo ziyangenangena, abantu bethi ye umongameli uyangathi ye konjenjani kezinto eziningi besolasola. Kube kanti bakithi amanzi shuwa adalwa uNkulunkulu. Kodwa ke engikunanzelelayo njalo futhi ukuthi abantu bayasola nje yonke into bayisolisola, kathi ngani kubo amazweni angithi mina amazweni anje abo America abantu kuya kube labo hurricane nabo bani bani kufe inano labantu elikhulu kakhulu emazweni ke ayenelisayo. Isehlakalo esinjengale singase sithe sayehla kathi isiyabe singaphenduka amandla kukahulumende.
Mnumzana Sibanda, uyavumelana yini lo baba uGawulela?
Okokuqala ngithanda ukuyiqhalela izimbulo ezilahlekelweyo, njalo kubuhlungu kakhulu ukulahlekelwa kwabantu abalahlekelwe izihlobo labalahlekelwe izifuyo, inkomo, izindlu kabusonto emnandi. Ngithi mina sithizekani sikwenza kwenkosi, kakulanto esingayenza. Bese ngithi kumnumzana uGawule ngiyamuzwa ukuthi uyakhuluma ukuthi yena kuyenzakala, yeko kuyenzakala. Kodwa mina njengomuntu oqeqeshe kwezilezi zinto xa i-disaster management, sisala sikhuluma ukuthi i-disaster preparedness yethu njengelizwe ile problem. Umkomo okhokhela i-civil protection unit uyikuthi ebufika i-cyclone ube ngena budget, i-CPU ibingena cent eyokuthi incedise abantu. Iviki yonke kuthiwa i-cyclone yeza, i-cyclone yeza, akuzange kubonakale kulolutho olwenziwa nguhulumende ukuthi abantu bahambe baye evakuwethwa. E-America kungathiwa i-hurricane yeza, wonke umuntu kuyagijinywa i-disaster preparedness yabo.
Mnumzana Gawule, uyavuma yini ukuthi kukhanya kuhambanga kahle lokho kuthiwa ngesilungu iresponse?
Ngithanda ukuthi ngithi asikhangeleni ke ngale indlela ukuthi uhulumende ekungeneleni kwakhe ese nemva kokuzobuyela umonakalo, kodwa ke abantu phela iblame singeke sise kuhulumende kumbe sise kakhulu. Mina ngithanda ukuthi ngithi abantu ugatshalolwana lwe-safety protection olumeleni lwenze umsebenzi walo ngazikhathi zonke, luhlale lulungiselele. Ngiyavuma khonokho ezinye izinto abanye abantu bengehlile kumsebenzi aba-osayiniwe makungabi ne-blame kakhulu ekakuhulumende. Hulumende athini thina kube izigaba ukuthi i-province enje, u-provincial administrator besebuthongweni le-team zakasebenza labo labo bani awanqabehle, let's apportion i-blame kubona abo bantu abakhangele umsebenzi wonalowo, kungabi nguhulumende sonke isikhathi. Uhulumende kunje, uhulumende kunje. Kodwa khona kokunjalo kuthanda ukuthi le mfundiso ebakhona enaleyo yeqakathekileyo kakhulu, ukuthi abantu bona labo babe ngabantu abafundiswayo ngezikhathi zonke ukuthi xa kusehlize hlakalo ezinjengalezi kuthiwa zisondele ebantwini, okunye abazenzele ngalendlela. Njengoba ngisitsho ngithi even kona America amazwe aphambili kakhulu athuthukileyo kakhulu yabo America anothe kakhulu le nto yonke, kodwa izehlakalo zenezi ezinjengazenezi ama-natural disasters la ayayenzakala. Eyinye into futhi kade inanzelela mina, lami nginje kade ngingathembile ukuthi engxe kungaba yinto enkulu kangaka engabe iqinise ithatha abantu ibulala abantu ngobuningi kangaka.
Nantu daba mfundisi Sibanda.
Babugawule, ngisola ungivumele ukuthi mina ngisola ukuthi uminister we-local government a-resign umsebenzi, ngoba abantu labo okhuluma ngabo OPA labo lo-police administrator abalalile abahambe balale ebuthongweni, ima-department sisayelihlombe abezomkhathi bayenze kuhle kakhulu, basigcina si-up-to-date ku-cyclone nurse. Kodwa i-local government ayenzanga lutho ukuthi i-ed mina uminister we-local government lawo-province administrator bakhe labo-DA kumele ba-resign umsebenzi ukuze basitshengisele ukuthi they regret ukuthi bahlalile bekela abantu bonakalelo abantu bafo. Okwesibili, ngicela ukuthi into kule babugawule, i-disaster iyenzakala emazweni, kodwa ilizwe nelizwe ukuze li-avete i-disaster kumele istrengthene into ekuthiwa i-community capacity, ngoba i-disaster ingehlela endaweni kwe i-community is already vulnerable yenza khonokho esikubonileyo. Same disaster ungayithatha ihambise e-America athi ngaso zibe li-impact ebenayo lapho. Kanti kuthini ukuthi njengohulumende sike siye investe ku-rural amenities, kuye kube le-housing plan, standard housing plans and settlements are organized emakhaya.
Hello, okay, ngumnumzana Angliston Sibanda, ingcwethi ecubungulayo zombusazwe bexoxa endawonye lelunga ledale le-Central Committee yebandla lezanu PF, umnumzana Believe Gawule.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington DC.
Awubuthele kancane wemzulu ehenkiphi papalaza, awubuthele kancane wemzulu ehenkiphi papalaza, awubuthele kancane wemzulu ehenkiphi papalaza, awubuthele kancane wemzulu ehenkiphi papalaza. Bemalume engelithandu tjwala, bemalume engelithandu tjwala, bemalume engelithandu tjwala, bemalume engelithandu tjwala.
Isikhathi kasavuma ukuba siqhubeke sonke, kodwa singakehlukani-ke sikhangele inhloko zendaba. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhlanje uhlangene labenhlanganiso ezizimeleyo, kodwa waxotsha intatheli zindaba kulowo mhlangano, kwaphindwa kwabotshwa enye njalo intatheli zindaba uZenzele Ndebele. sibe lengxoxo lesihlobo somunye wabafele engozini yezulu lesiphepho lescyclone Idai. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Okwamanje sendithiya ku Studio 7 Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.